A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, February the 16th, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahwe.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at women in the arts industry with a particular and special focus on women in comedy. As the economic challenges continue to be felt in the country, more and more people are finding refuge in comedy and music. So that's what we'll be exploring today. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Ole sine labo mama linga kohla. Don't forget that we are now also live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Comrade Empress Prophetess Gonyeti. Vapa chirongwa ndinokuchingamidzai mose kuchirongwa pa Women's Round Table. Ngatikurukurei, ngatibvunze zvamunoda kubvunza, nhasi ndiripo live. Taurai, kurukurai zvese zvamunoda, ndinenge ndichipindura ndiri pano. Sa prophetess venyu, saka taurai neni.
Hello Zimbabwe, hello everyone. Inzonzi Sharon Chibeu, aka Magi for Magrazi. Tunoita zvekuekta Bus Stop TV. Ndinoita comedy, ndinoita stand up comedy. Handobata zvakawanda wanda, kana kubheka ndinobheka makeke. Ramai muchititarisa, muchititeverera pasocial media, tinenge tichikubikirai zvakanaka zvakakowanda wanda. Ndakaenda kufilm school. Even before ndaenda kufilm school, ndiri kuhigh school ndaita zvetheatre. So ndakazoenda kufilm school ndikastarta directing nescript writing. Then ndakazobatana na mukoma Aaron kana tiite sekufilm school ndipo apa vakanga vagadzira PO box. Patakajoinana kubaya ndoyakazova Bus Stop. Onayatiranchizvo weta takabvira ndichifarira kubva kudhara. Tinomakanda pasocial media, paFacebook, YouTube nepaWhatsApp patinoisa. Data rinombodhura zvaro but vanhu vari kuramba vachiona vanenge vachivafarira zvomuito watinoita. Tinowanawo mari pakuti kampani ikada kuadvertisa nesuwo tovaitira advert topa tinowanawo mari dzedu ipapo.
Ini ndaitwa kudzanyemba ndiri kuSouth Africa. Saka tinofadzwa zvikuru nezvinoitwa naSister Gonyeti. Pane imwe dhirama ramanga echa sore murume muchiti iriri ndini ndeitwa kudzai nyemba ndogara kuSouth Africa. Iriri ndofadzwa nedhirama rakandisekesa chaizvo rakaitwa naGonyeti paakafirwa nemurume wake. Achitizoni damini ndimuchatondigara naka chichi hairo rakandifadza zvisingaiti. Ameno kana vane maDVDs acho. Kozi ndakatongorisendirwawo nemwe munhu pafoni. Saka raingondinakidza each and every day. Ini ndinodzidza kuti kana uri munhukadzi aigona kufarira kuda mari stereki, especially pakumurume waona. Ida munhu sezvaari, noti kuti kana achisina mari woti handichamuda nekuti haana mari. Aiyo, izvo story wrong. Uko ndopa kuzohura akauchiti ganitsvage vaya vane mari yakawanda. Ngavaramba vachisimudzira mitambo yavo zvakanyanyisa because inotifadza zvakanyanyisa. Varamba vakadaro especially Sisi Gonyeti zvavo havanyari vaya. Munhu anoziva basa rake zvakanyanya ndoda kungomutenda naizvozvo mari amusimudzire.
Okay, sara ndiri ndogara kumakinza muno Marara. Ndakadzai vanogona zvekuti kunyanya avo vanonzi Gonyeti avo. Ngavarambe vakadaro ende vari kunyatsoita comedy yavo vari kuita zvinhu zviri kuitika in real life kuti unosangana nevanhu vakadaro nachimeyeroja kuda kumusevisa mrimu wangu chichi shumwe nchika kata wanda shitika shukuku taka ndira machuwa kuri jila kutila gori metano taja tawangu wali parufu tawanga wa shuri wane muru naba wala chiswaipa swaipa ene mbizo jinyase itika kutimuka jika na afiru ani nga kutu ema kutimu lati bambiki wa minya chungu itase taka wali kugoni ya wala ndesha wala daa ndawala kuri jila kutimala ndesha shitika shalari kuri nekuti ndaizuko nesu mekuwa mako ya kwa ya ndiku izo shuwa jila javari kutika hivyo ime ya jila ime kwa sako wa wani sa omari taka ngavara mbeza shidaro ende uyeshe wani wani kejiza kubwa mawazi nekuta ni wani wani wafunga wakati wakanga wani masu chuchu ina kanda watu wani kewono kutuwa kubiriki za niyesha wani kwa nima etika wani kutuwa hivyo.
Interesting there, PJ. Tonight on the Women's Round Table, we are looking at women in the arts industry with a special focus on comedy. As the economic challenges continue to be felt in the country, more and more people are finding refuge in comedy and music. So what are your views on the issue? And remember, tonight we are going to have Gonyeti herself right here at VOA Studio 7. PJ.
Yeah, Marv, the country has in the past few years witnessed an upsurge in the number of women taking comedy as a profession and getting recognized for their work. Some of the comedians say they were inspired by other women in the profession who have excelled throughout Africa, with a special mention of Eni Kansime of Uganda, who has taken the profession to another level.
Yes, PJ, and female comedians that are now popular in the country include the now famous Gonyeti, Margaret Magiraz, who I understand is actually on the line right now, and Amaititi, and others who have, wowed crowds both on social media and on stage performances. So we'll be talking to these women and also just women who are in the arts, those who sing. So if you're a singer or you're a comedian and we haven't contacted you, please be on the program. You're welcome. PJ.
Yeah. Lamhlanje siyalambulela uhlelo lwethu. Asihluzeni bomama. Lapho esikhangela khona izankathaze, izandhluphe ukuphumelela kwabomama lezikhubeko abahlangana lazo empilweni. Kungaba kusemsebenzini, emulini, kwezempila kahle, ezigabeni zonke nje zempilo. Siyayihluza lapha kuhlelo lwethu. Asihluzeni bomama. Lamhlanje sithandeke ukuthi sike siye kwezokuzilibazisa. Sesikhulume kakhulu ngezombusazwe, ngezemukonomi, konke vele siyakuphatha, siyakubambabamba lapha lalaphaya kuhlelo lwethu asihluzeni bomama. Kodwa ke namhla sithe sike siye kwezokuzijabulisa kulabo abalingisayo, ama comedians, ama stand-up comedians, kulalabo abayenza belingisa ama drama, kuzoba lalabo abayenza njalo imisebenzi yokucula yokulibazisa abantu emichadweni. Silobusi Mhlanga ovameke ukulibazisa abantu emichadweni ekhona ngale ngaseNgilandi. Sizoba lomunye ucomedian engilethemba lokuba sizamthola ecingweni ngengakhuluma laye nje ekuseni, uMiss D. Yena-ke laye kuthiwa udumile khona ngale ngakubulawayo. Thina phela sesingapha angisakwazi kangako ukuthi udume okunganani, kodwa nyamuzwa abantu abaningi bambabaza enkundleni la ezebulenjini kumbe ezokulizibalizisa alapha kubo-Facebook lakubo-WhatsApp. Sizoba njalo lomunye untombazana oculayo osacathulayo u-Abigail. Ngile themba lokuba incingo zethu sizophumelela ukuthi sithole bonke bonta abantu bona laba. Kodwa ke ngile themba lokuba njalo abalungisayo ama technical operators ethu balayo bayenelisile ukuthola i-video ukuthi si play emoyeni ekabusi Mhlanga. Yikho esikuliphathele kona. Alilungiselelanini ukuthi libone okunengi ngalolu hlelo lwethu lwalamhlanje. Yeah, Marv.
So you were saying that we were actually going to be listening to Busi Mhlanga in the future anyway, but I think we're seeing some pictures there. I mean, if you can just tell us, who is that dressed in that elaborate
dress? That's Busi Mhlanga. Mm-hmm. She normally, she's based in the UK, and she's wooing the crowds there right there in the UK. She normally plays at weddings and at functions, most of the family functions mostly. She used to sing with Albert Nyat.
Okay. Well, interesting, but I'm sure we'll
And there is Miss D. Miss D is also an upcoming comedian in Bulawayo, based in Bulawayo. I've heard so many people talk about her in the social media. And then there is Abigail Mwembe. She's also a singer.
No, I was just saying you might as well translate while you're at it. But anyway, nasi muchirongwa chedu che women's round table. Tirikutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira vachiita mitambo inovaraidza. Tirikutarisa kuti mabasa api ari kuitwa nemadzimai angange ari ekuimba kana kuti ekunakidza vanhu. Uyezve nasi taita rombo rakanaka PJ. Tichange tine mamwe madzimai. Arikuita mabasa aya uyezve ndanzwa kuti titori nemumwe aripo panhare izvezvi munyarikani wedu tombotaura nasisi Sharon asi vanozikanwa ivo nezita rekuti Margaret Magiraza. Makadii sisi Sharon?
Tiripedi makadiniko?
Aiwa, vazhinji vakateerera pari zvino vada kuziva kuti zita renyu rebasa nderekuti chii uyezve makasvika sei mukuita izvozvi zvemitambo.
Posta rangu rebasa ndii Magi. Magi huyu haabvi pakuti Margaret. Ndi Magi weMagrazi.
Aiwa pakanaka. Saka makasvika sei pakupiwa stairo?
Zvemitambo izvaa ndakazvitanga kwaane nguva. Ndakatanga kuchiri kuchikoro chaiko. Ndiri kuhigh school. Ndiita zvetheatre. And then kubva ipapo ndakazoenda kufilm school yemuHarare. Chesa, Paron Dagadiza, directing the script writing. So, my papa, Kamaraz of Batanana, like Yaron, Samantha Gurea, and no one did go yet. If I can get your book, Magrayo, such a change out of pastor.
Tiri ipapo zviri nyore here kuti munhu upinde mubasa irori nekuti tinoziva kuti kana takatarisa isu vanenge vachiona tinoona kunge zvinenge zviri nyore asi ukazonyatsotarisisa zvakafanana nero basa ratiri kuita PJ wakatarisa uchiona pa TV kana kuti vanhu vachitaura pa radio unoti zvinhu zviri nyore renyu basa iri riri nyore here sisi?
Chikamboti riri nyore baritori basa pacharo. Kutoenda kubasa unotodzoka kumba wakatoneta wokuti handiri pabasa vamwe vanofunga kuti hasina kana zvapana kana nguva bati kana usati wambozviita haumbozoti zvakamira sei malaita aya anenge akakutocha iyaya mukaita mbodzokorora mukaita mbodzokorora aiwa pane basa
aiiyeverani anopisa zvekuti malaits emustudio
mati
ndikati malaits emustudio anopisa
anopisa malaitaya aiwa haana chidhema
asi vanenge vachiona vanenge
chechinhu chavanenge uchifarira kuita usongoraramba utoripo uchitoshingira uchitongoita.
Chimbobatai makadaro sisi Magi, tuda kumboenda pavhidhiyo yekumboona mamwe mabasa amuri kuita kuti tikurukure tichionesana. Tomboenda kuvhidhiyo izvezvi. Vhidhiyo yacho inenge iri kuti nonokei zvayo asi iri kuuya.
Iri kuuya.
Ndaiuya tikuona ipapa manja.
Wachingane kufa zvechokwadi wangu munyama here imi
bati chi mukaramba muchitema kwasi kufamba zvakanaka kuenda
afa December ndichatamba Christmas ndiri ndega here inini ndega shuwa aiwa zvikunderwadza shu apa anga kandi adanda neni kubrai atawenda neni kubrai andinambokumbira kudenda nei kubrai ndiye akatondipromisa ikakuti arikuenda neni kubrai ndiro ndaendeswa kubrai nini ndiye akatondipromisa akufa kundiziaka ndiyenge kudai sereshu.
Aiwa. Chinera imi chinera vandi.
Daya zofa zvake tapa kubrai zvanga zviri nani. Pane kuti yenge.
Ndina ndisika mbudzi yau ya ndisikutsunura panze so. Mbudzi yau chinera rai.
Chawane kwa zvayo mbudzi. Zeta mari. 40. Mbudzi chikwe. $40 mbudzi. Ewe mbudzi kutokenda pamisha pano yona ma 30 kwakomaze kuma $30. Sacho ndanaenda kutenga.
Ndinaita
naka. Ini ndakakudza kuti amadzaba tichimbafa maniwo. Usafi maganda kuti tarisa tarise. Wapiwa change mari?
$3.
Ah, ifa noita 11 magichikwi wewe. He? Ah, changamuka maniwe ndaenda ziendakaziya ndakatsvaga hangu mumwe munhu kuti atarise tarise panambana. Nei. Enesh maki yangu ari kupi? Magi, endo to maki yangu chii?
Mungu atanzi ndo nifa nengu kapata maki.
Iwe, ndo mune nyama yese ya ndaka kuti sami, ndaka kuti iri mu mbedu, mu sugar, na mafuta zuri mu, uda jishipere ire pana. He? Ah, chiruzi, icho chwa nengu chita magi. Baba, mwini.
Wakumana, wakumana.
Mwini ndo siwa ini. Chese zvinoita zvo. Ndatoona kuti chema chayo chayo vana vangatombondipa chema chingoti cash ku bank. Saka ndagara ndaita zve swiping machine.
Ndarongeka
home.
Aya, mai. Saka tipeti tinigirikini. Ha mukoma wenyu. Aiwa, ma promise hobo hobo munhu achitadza kuzvipedzisa kana nemiwe. Zvinorwadze izvo zvi. Niki zvarinenge riri kurambwa nebamini. Aya,
rinoita.
Sei pin.
Aiwa ndo yedu tese.
Imari yenyere sebami.
Ndo nangoti pachi.
Bami mbushanda kupimi.
Zviri zvekutika uchezvi.
Aiwa iwa hamune zvinhu zvenyu chokwadi. Pati mukombo wenyu bami nini.
Aiwa chirege kuchema.
Bami nini. Ndine matomusara pavana bami nini. Zvese zvaitwa nemukoma wenyu ndimaungoita. Pese paibata bata pamba panapo ndimi moto pabata.
Chazvo zvinoda mufita muviga ka.
Aiwa, ndezvekutogara wasarudza zvibamu. Buda ndizopiwa bamu nini jo. Vazina kana zvavari kuita. Totoda hangu inini bamu nini.
Alright, maigotozozviona.
Tozviona bamu nini. Kana kuti ndozongokopeka kana patenge takutaura tapedza zvenhamo ndokutsipera ikadzire.
My god. Ora ndozvanchiona ika.
Alright. Bamuni. Ndopiwa maki yangu. Kana ndakuti bata zvinhu batewo. Uchitarisa kwese kumapoto zvinhu munyadzofamba muchero.
PJ taona apo kufa kuna Sisi Gonyeti na Sisi Maki vachikurukura vari parufu. Sisi Gonyeti vashaikirwa tomboenda kuna Sisi Maki tinzwe kuti zvii chaizvo zvaiitika apa. Manga muri kutaura zvipi zviri kuitika muZimbabwe Sisi Maki?
Apa hatatu kutaura ngekushaikwa kwecash. Saka hatira kuzozoni vanhu vafanira kungwarira manje mazuva ano. Tiri kutarisa zviripo plastic money guy. Saka uchita kungotsvagone kanzira kare kanotsekeswa kekuti tibudise nyaya yacho zvinongoitikwa muzimbo. Saka vanhu mazuva ano kana ukangwarira ukatsvaga chipos machine chako kana nekabhizinesi kako hauilose sereki mari. Uva anenge asina kesh.
Saka itori dzidziso yamanga muri kupa vanhu vari kushaikirwa kana vamwe vari kuita mabhizinesi nezvimwe zvakadaro.
Saka kuti paruku munhu anenge ane kirange ingori nyaya yekutsvaga chi comic way yekungozitaura oso ndomaitira atinongoita oso.
Aiwa pakanaka mumbobata makadaro sisimagi. Tichiri turi kutsvaga maititi nasisi gonyeti. Turi kuramba tichiedza nhare dzavo asi turi kufara kuti mi muri panhare pari zvino. Saka munogara kupi uyezve muri vangani mhuri menyu? Vamwe vangangofunga kuti nekuti makaita kutsonga. Saka tine icho tiko musikana wechidi kuindeupiko?
Ndogara kuwaterfall pari zvino. Ndogara namai vangu nehanzvadzi yangu ndimi first born mbamedu. And then you know, totally over there, we move no country better. We make our money like a gambana can tree.
So can I not go to say the money I got from mama? Do pass around it.
I not just zero for me, but I thought that we can go to a man with money. But I want not to tree. Also, the basto.
Mambota ura imi kuti rimwe dambudziko.
Ndo vazira nesa ragoira ndo vazira. Ndotomboitira mangwe maskiti kumba.
Inga pakanaka. Mambotaura kuti rimwe dambudziko ramunombotarisana naro inyaya yemabhanduro. Zvinofamba sei ipapo?
Inyaya yemabhanduro akuita achikwira kari kudzura. Saka vamwe vanhu vanogozii vachitadza kuzokwanisa kumboonawo. But I have no one singing around my children and chugger with my own. But it is 2 mirror maskitis. Walker 2 mirror moon for WhatsApp down. As I never found the mirror to mirror to check up on the Wi-Fi. Sagandoma comes to Vanessa, she's a thing it's one up.
Aiwa, mumbo mira makadaro PJ.
Saka mari yenyu yekuti mubatsirikane munozo iwana sei nenzira ipi?
Mwa kashinji kacho kana tikaita skiti nenge ichitaura gare kambani. Nenge iri sponsor skiti. Nenge itori advertisement. Nenge tatoita iyoyo. Nenge itori ibasa. Tobata bhadharwa mari kuti asveti. Ndomutiwatiewo.
Pakanaka. Ndiri kuona sisi gonyeti vari kutumira meseji paWhatsApp. Regai ndivati tiri kuedza kuvafonera. Tikuedza kuvafonera pari zvino asi vari kutumira meseji but itafara stere kuti tinge tinemi nekuti muri kunyatsokuti timboona kuti chii chaizvo chinopinda mukuti mugadzire zvinhu izvi nekuti wakatarisa uri kunze unenge uchiti inyore sekutaura kwamamboita kuti hazvisi nyore aiwa pakamira pakadaro rambai makabata zvenyu tiri kumboedza kubata sisigonyeti papa
iye siya kwamukela nkosazana Vusi Mhlanga
njani
nyaphila kunjani wena
nyaphila
kunjani engilandi umqando
umqando hayi but namhlanje kungcono
kungconywana wena ke uyacula njalo uyalivazisa abantu emichadweni lasemikhosini ehuneyo khona ngapho ngaseNgilandi ungasichasisela ngamafitshane ukuthi vele wenzani ukhona ngapho ungekho ekhaya
mina ngapha njengoba uchile ukuthi ngiyacula ngicula endaweni eziningi kakhulu lapha eNgilandi ngiyacula emichadweni ngiyacula kuma festivals ngiyacula kuma-corporate events, ngiyacula kuma-charity events as well. Lokuthi ngiyacula futhi mina ngingukuthi Mhlanga ngiyacula ngingedwa ngiphinde ngicule le group. Sometimes ngiyacula lamanye ama-artists, like ngiyahlanganelana lamanye ama-artists ngicule lapho. Like nxa bengangibiza, like for example uSisibusi Ncube o-based e-Norway, siyahlanganelana ubusincuko we-true love oweilanga sometimes siyasebenzelana ngihambe Norway ngiyocula naye la ebuye khona pe-England sicule ndawonye and futhi ngiyabizwa futhi lamanye ezinye amanye abahlabeleli like ngi-involved le-London African Gospel Choir khona yakhona pe-London lapho ngi-based khona ngiyacula labo futhi lakho ngithowe ngihambe ngicula kumbe kwamanye amazwi besides khona phe England.
Yeah. Kuyini okwakwenzayo ukuthi uqhubekele phambili ngomculo ngokulibazisa uZulu wena ukhatshana la ekhaya? Njalo bayakwamukela ukungakanani khona ngapho ngasemazweni?
Hayi, okwangenzayo ukuthi into yakhona nxa vele uyiqale umncane kuyinto okhulelayo. Ngoba ekhaya vele yamthi bengicula le ngaqalele Black Unfollowsini, igroup eyiqembu kwakuthiwa imhlathuzi elilo elakuqalela elamantombazana elafonywa iBlack Unfollowsi ekhaya. So ngangicula lalo and ngacula lo Albert, ngangiyi-vocalist ka-Albert. And umculo yinto vele kusho ukuthi esenhlizweni yami engingakwanisiyo esegazini like ukuthi angikwanisi ukuhlala ngingelayo. And so ngathi ngifika lapha e-England as well kwangalela ukuthi ongikhona ngihlale ngingaculi noma ngadinga umsebenzi ngasebenza ngaye esikolweni ngenzani, kodwa still umculo yinto ekabendilokhu engihleli vele ngifuna ukuyenza and kuyinto vele engiyithandayo. And lapha e-England bangamukela kakhulu ngoba uyabona into umculo engiwuculayo mina ngicula umculo wesintwini and ngiyabe ngingafuni ukuthi for example mina ngiyaziqhenya nalapho engiphuma khona.
Yeah.
So umculo wami abantu bawuthakazelela ngoba ngendlela engicula ngayo ukuthi angilahli lokho vele engingakucula ekhaya, angilahli ngicula ngolimi lwami, ngicule ngishaye imigido yasekhaya konke, noma ngifake isilungu but at least vele ngigcile emculweni wasekhaya owesintwini. And ngoba yinto engibona ukuthi ongikhona ukuthi noma ungazube ngaphi nxa vele into yakho ugxile kuyo uyithanda awusoze ilahleke empilweni yakho, ayilahleke egazini lakho as long lawe nxa uzama ngazo zonke indlela ukuthi ongikhona ukwenze lokho.
Ngakho
so yikho eya.
Umehluko ungaphi-ke lapho ngabanye abaculi ngiyangibone uyabo ulezembatho ezehlukileyo, kuyini okukwenza ube lezembatho ezinjalo?
Izembatho ezinjalo ngoba vele uyabona ogogo bethu ukhulu wethu wami like for example mina ngendlela ngikhula ugida kwasesintwini besithi ma begida begqoke amabhethu begqoke imisisi begqoke izicholo. So into yakhona so vele into engijabulisayo ngizibona ngimele abantu bakithi abesindebeleni ukuthi yikho sokugqoka imisisi le into esayitshilwa ngokhulu bethu okhokho bethu ababekwenza ngoba umkhulu wamina wayeyinyanga. So wayejayele ukubambi imihlangano yokugida abantu begqokile amabhethu le msisi lani lani. So lakho yikho i-influence yakhona eyakhona. So noma ngicula emasontweni sometimes ngiyathanda ukuthi ngi-represente the African that I am and the culture that I am ngoba uNkulunkulu sithanda sonke noma sigqoke amabhethu noma sigqokeni. So noma ngicula i-gospel ngiyathanda ukuthi ngigqoke ama-African attires.
Yeah. Hayi, bamba khonapho ecingweni siye siye kumavelas. I was talking to Busi there. She normally, when she's dancing or she's entertaining, mm-hmm. she normally dresses in an African attire, the southern region of Zimbabwe, which has got mm-hmm. the Zulu influence in the Ndebeles. Mm-hmm. So they always dress in imsisi and that beautiful hat.
Oh,
and even the yeah.
Is she the lady that we saw earlier on?
Yes,
that's very
yeah,
interesting
she's the same lady.
What I picked up there, Miss Mhlanga, if I may just come in, was that you were saying you value your tradition.
I do.
And if you can just maybe go in brief, like why is it important for you to continue promoting your own tradition, especially where women, we're outside the country, you know, sometimes there are so many pressures, but what message are you trying to send, especially to the young ladies that are actually born out of Zimbabwe in the diaspora?
I want to ensure that our tradition is maintained and pass a message, mm-hmm. and to pass the legacy that were given by our ancestors. So even when I'm here in this country, I want to ensure that, you know what, I encourage that the younger ones should not be embarrassed, and they mm-hmm. should see the fact that when I'm dressed and performing, mm-hmm. and when sometimes I appear on TV, you know, they call me for interviews just to you know, to showcase what I do. So, you know, that encourages them. I find that so many young ones, they also respond, and then they call me and they say, oh, we love what you're doing, would like to do it as well and stuff like that. So the fact that it attracts other people, other communities, other mm-hmm. cultures, other nations, you know, it makes them to be comfortable as well in it. So because we don't want them to lose. We want to lose our tradition, our culture. You know, even if when we are here, we have to teach our children as well where we come from. Where we, you know, how we dress, what we sing, the songs that we sing. We don't want to lose it, no matter how far away from home we are. At least, you know, we should have something that to hold on to. And you know, you find that even the people that you sing to, you know, they find you though you hear them asking about it. Oh my goodness! So what does this represent? What is this? You know, they enjoy it and they are attracted to it. So which even encourages us to do more to see that we are showing something different as well, and that we are proud of who we are.
Mm. Very interesting there, and I love the colors that you are showcasing right there. And, you know, PJ, my goal for this year is that I'm also going to purchase one of those outfits.
Wonderful.
On that exciting note, PJ, we actually have two comedians that are holding on. We have Sisi Gonyet, who we've been trying to get for the past half an hour, but I think her battery was down. And we also have Mighty T. Saga. We're very honored tonight. So we'll start with Gonyet. Makadi, Sisi Gonyet. Vanhu vanga vatanga kucomplaina pana pakuti matinyepera matitengesera bhora risina mweya.
Aiwa, Gonyeta awanzonyepa zvake.
Aiwa, isusu manje.
Okay.
Saka tirikuchingamidza ine mufaro, Sisi Gonyeta. Mombotitaurawo nezvemitambo yamunoita iyi kuti zvakabvira kupi?
The comedy, I think, kuekta, ndakatanga kuekta kudzara 2008, mm-hmm. but kana tangotaura zvecomedy, ndakanyatsotanga 2015, pandakadenzwa kubus stop TV, nanati Aaron. Mm-hmm. So from 2015 kusvika nhasi uno 2017, tikungopushawo macomedy skits anobuda, mavideo anobuda pama WhatsApp, my social media, YouTube, pese. Saka ndakatanga zvecomedy ndakatanga 2015.
Aiwa, titafara nekunzwa kwamuri. Saka zvizvi ngatarisirwe nematsigiri venyu. Pane imwe skiti yamuri kuita here? Taona mazuva apfuura yakanga kune nyaya yangatunyanya yaitwa tuchibuda muZimbabwe twakawanda totarisa mukomasana nemudzimai wavo Olinda. Vakambotinakidza mazuva apfuura kunyange zvazvo zvakazobuda zvisina kunyanyofadza vazhinji. Asi zvimwe zvezvinhu zvamuchaita here izvo?
Maskiti hatikugadzira, hatisi kutombomira, tikuramba tichipusha. As long as vatsigiri varipo vachitisapota, tinoramba tichipusha. And so tichi material yedu ndidzo tunyanya itoti tinenge tichibuda itoti. Pakangonzi paita kanyaya takutomhanya. Isusu tinodzina nema current situations, nyaya dziri kuitika ipapo ndo dzatinowanzodhila ibe nadzo. Saka maskiti hatisi kutombomira, hatisi kudzora tsvimbo.
Aiwa, nhasi matifadza zvechokwadi. Regai timboenda kuna Maititi tombokubatai makadaro tozodzokera kunoverenga zviri paFacebook Live yedu. Vanhu vari kunyora vachititi taurire Sisi Gonyeti naSisi Margaret uyezve naMaititi. Maititi, makadiko?
Tiripo, makadiwo.
Aiwa, tiri wadi. Tinoona pane vaviri ava imimi ndimi vatiri kuona vatingati vachiri vatsva. vetsambo chimbotisanangurewo kuti makapinda sei munyaya iyo yecomedy.
Okay, mucomedy umo handitonyatsozivi kuti ndakapinda sei asi ndanongoziva ndicho kuti ndakazongoerekana ndapindawo mucomedies. It's like I just grew up ndiri munhu anongokreka majoke mukuriro wangu. But then what I knew that I had was singing. Yeah, I didn't even think along acting lines. But nekufamba kwenguva ndaingoita zvinhu ndichipfekesa vanhu. I used to do my audios before I started doing my videos. Ndaita ma audios ema prayers kana makambonzwa kuti Mwari ndichechiuta. I want a man like Ivan Mawari.
Oh, ndimi.
I feel encouraged. But okay, if you're just doing my audios, chitumira, people they don't know you, why not try to do my video so that people get to know you? Aka ndakazongofunga my first kitchen ndakatanga kuita ndichirakidza chiso changu yaivayo kuti ndiise paprofile picture. So the response that I got was overwhelming. Ndavandafunga kuti so why not do more and more and more? Then I started doing that. Then ndavandazosanganoona naSigonyeti naMagi nanaTaya wechikocho. Then now we're working together and everything is moving on quite well.
Aiwa, tina utomboziziya kuti ndimi makaita munamato uye wechihuta. Kana kuti wekwama wari zvitsva zvamutotitsanangurira izvi. Uye zveko titi uyu mwana wenyu here kana kuti zita rakabva upi?
Sorry?
Titi tinoona unzi nekuti maititi rakabva kupi?
Yes, okay, ndinotonzi maitanatswa titi mwana wangu wechi.
Aha. Inga pakao matiti achakura ari famous. Asi nhare yamaititi inenge yadonha PJ.
Yeah.
Tomboenda kwauri tisati tadzokera kuna Sisi Gonyet na Sisi Margaret. Tomboenda kwauri.
Labo ngavesifazana ke yakati sikhuluma labo amantombazana asacathulayo Gonyet njengoGonyet uthi yena na uqalise ezokulingisa lezi ezamadrama icomedy ngomnyaka owedluleyo ka-2016. Sizoba lo Magi uthiwa nguSharon Margaret sengikhohle elokugcina ibizo lakhe kodwa ke laye ukhona kwezokulingisa zona lezi baqalisa besemsakazweni kuphela besenza ama-audios kodwa ke bagcina ke sebesenza lokho okwenza ama-videos. Libonile enye ividiyo abayenzileyo uGonyeti lo Margaret Magirazi. Yikho ke benzama ukuthi ngithole omunye osacathulayo laye owekulingisa osebenzela ekobulawayo okuthiwa nguMiss D. Mbona iingcingo zethu lokhu zisala kodwa ke sizabe lokhu simzama kodwa ke lapha ecingweni ngiyenelise ukuthola olibazisa abaningi ekusengilande oculayo njalo emitshadweni njalo ngizwe uke wakhuluma lapha uMamhlanga usithi uke wa baya kucela njalo ukuthi ufundise abantwana ezomgido wesintu. Usesekhona?
Ngisesekhona sisi.
Yebo,
ngisesekhona. Yebo, bakhona abantwana abafuna abacelayo ukuthi bafundiswe imigido yesintu, sibafundise
isiko lethu nje.
Basibagqokise kuyimsisi. Sibagqokise imsisi bagide kumbe nxa ukuthi kumele bagide esontweni kumbe kumele bagide ezikolweni kumbe like for example mina umntana oyintombazana mayeqeli esikolweni nxa ukuthi kule nto eziphathane le-culture landilani during i-Black History Month edala uba ngo-October la England. So udala ukuthi wangibona naye egqoke ngimgqokise ngithi hawu hamba la uyebatshengisa ngimfundise umgido. Waqalise lamahloni but wabona ukuthi hayi yinto emnandi leyo uthe sefundile ke laye wahamba waya uyagida even noma kuvidiyo yami yomthato ungakhangela kukhona abantwana abancane lapho noma kungaphumi kakhulu but bakhona abantwana abancane labo labo babefundisi ngabe sibafundisile umgido ubone bengayahle ukuthi bagqoke nabo imsisi babe involved ngoba abanye abantwana bayala
yeah
kodwa kukhona abavumayo ngoba babona ukuthi into enhle leyo yathi sifunde okwabazali bethu.
Isiko labazali bethu.
Isiko labazali bethu. Ubone labelungu labo befuna ukufundiswa.
Iye.
Isiko lethu. Ubone bejabulela lapho.
Iye.
Yabo.
Marvelous. She was just saying that she also on top of entertaining people, she also teaches the younger generation, those that come from Zimbabwe, and even the people that come from England. They also are interested in teaching their children different cultures. So she also teaches the children on how to dress traditionally as well as the dances.
Very interesting there, PJ. Let's go back to Sisi Gonyet. Tisatatora Sisi Magama iti tiva ningava dona. Sisi Gonyet, zita ire kuti Gonyet raka vakupi?
Hello?
Hello, zita ire kuti Gonyet raka vakupi?
Okay, if you tell me Gonyet Chirakaba on one of my videos at Taika Ita, I think that's the first video and Yoko Changa and I eat an Buddhist Naboskeda. Nobody Gonyet, light suggestions, a cool filler my portals, that there are road my portals. My expect out motor is Japura, then Wopi or Mari, but I don't know what I got poor. Inini ndinovaka wana inini ndichipura vangoti wana Gonyeti rikubva uko zvekundiwanzira. So from there zvitare kuti Gonyeti rakabva rangona miro pandiri.
Vamwe vangada kuziva vazhinji vanga vachiti Sisi Gonyeti havamboratidza kunyara uyezve vanoita kunge makazvarwa mune chipo ichi. Makatanga rini kuda kuita zvemaskitsa?
I think in this it was our match, of course, Jacob and Furukumkako and the guy Amateo. My uncle, Dora Katanga, and Nisha Kuta, Shema Dramas. Saka Kutu, Matin, Ben Bereki.
Vamuanga dogs, Yoguti Saka, Nora Missa, Re, Nipanemats, Mayangaku, Taura, Kunura of South Africa, Varkuti, Vanoti Batsiras, Gwenet, Nemaskitsa, Nebuti, Kunyanguish, Jaka, Oma, Diaspora, Pipe, Pono, Bosha, Diwa, Kanorpa Basa, Ukatarisa, Skitia, Yavangorkutor, and Nima Batir, Guaneta, Vascana, Vibasa, Unuva, once Gokunyevenuka. Asish no badare.
Muzinda brashati shakunya to badara. Tungo rarama hand to mouth. Waka tungo wana mari wakutenga chikafu wakuto badara renti. Atisati shanya to kukura rami sa jesu chaisu. Dezumezu yaisu. Atisati shanya to shika palefo rebuti tingati kukuto chenge tonesu epita ama drama isu. But shuruku promisa asho, shuneka light kumberi, shukura tijaka chie zambijana. But so far, Muno Zimbabwe asati shakunya kuraramisa.
Asi shiwiro yenyu ndeyi imi Sagonyet. Muda kuona chizoenda kupi?
Ini shiwiro yangu ndeyekuti nofunga makatarisa kuti kunzoko kuna na America kuna na Hollywood vanhu varikuita mari inotyisa. Muno Zimbabwe hatingambotadzo kuzvita izvozvo. Saka kwaniso kuti even when my company was like a photo of a chuya, like people would play them updates. What people to my friends in Bijan, I could join it for and Joshua, Tirima stress relief as a joke idea. You know that Jimmy Jagaoma, Sagawan, and Lukum Bodo, which was fake in Bijan, the particular got Chicano and Susana going yet. Saka, my companies at a photo at Tindirao, at Chitiba Tiro, Yen Bay, I was no farmer. And also, industry yange yakawanda vanhu vechirume. I think vakadzi vakawandawo tomirawo seboka remadzimai kuti tipushe tinoenda kure.
Aiwa mataura zvatanzwa mumbobata henyu makadaro. PJ Gonyet is just saying that you know this industry has been dominated by men.
Yes.
And they are actually breaking that glass ceiling, but she's actually urging like people in the corporate world to also come up and sponsor some of these kids,
yes,
so that at least they can make a livelihood, because she's saying right now in Zimbabwe things are bad.
Yeah.
There is light at the end of the tunnel, but it, you know, it's a struggle day to day.
Yeah, they are just hopeful.
Yeah,
which is a good thing. I might want also to read some messages that we got from our Facebook, from the Facebook promotion that we did in the morning that you posted, Marv. Mavis Aparimi is saying, well done, my sisters. You are really doing a great job entertaining and educating our nation. Keep up the good work and may God keep blessing you more and more. Thank you. And my number is so and so. So these numbers, so many of them are just giving us their numbers. Pane tariro here kuti munotumira mune group vana Gonyeti. Group rekutumira ma messages zviwaya pa WhatsApp.
Hello, Sisi Gonyeti. Muripo here panhare.
Hello.
Phone zvachona nhasi hadzisikunyatsoita zvakanaka asi tine manhamba akawanda chaizvo ataona kubva kuvatsigiri venyu saka sisipiji yangu ari kubvunza kuti mune WhatsApp group ramunaro here ramune mafenzi enyu amunopota muchitumira zvinhu zvenyu kuti tigokwanisa kuzokutumirai mamwe manhamba auya nhasi
ya tinaro WhatsApp group rakanzi Busted TV crew and fans. Imomo tinenge tichikurukura tichikanda maskits edu imomo and also page Busted TV page paFacebook zvekuti vanoona maskits anowanika ipapo vanhu vari free kuisa makomments avo ipapo nezvati wakaita tikitika pane pamupo kuti unongochiti wagona so criticism yakanaka futi vanouya vachitaudza iwo apa vasikana dai tinovada vanhu ivavo saka vanongoya paBusted TV page, Facebook page. Then also WhatsApp group, I think vanenge vakutozoisa manhamba avo kuti tivaedhere mugrupu imomo.
Yehe. Saka ticharamba tichingokutumiraiwo mamessages iwayo, manhambers iwayo. Zvikuru sei nhasi unowu pane manhambers akawanda. Vanhu vese vaita comment vanga vachitumira manhamba zavo vachida kuti vawanewo maskitsi waya. Hanzi naBrian Lee Mukaka.
Ije tisataenda ikoko tine muterere ari panhare pari zvino regai timbotora iyeye.
Okay.
Then I think zvatichaita kuna Sisi Gonyeti chati vaende pamaFacebook page yedu ipapo vobva vanyora nekuisa link yavo kuitira kuti vanhu vangokwanisa kuaccessa ipapo. Asi Audrey, makadii henyu Sisi Audrey? Hello?
Hello,
my dear. Aiwa, tiri wadii. Taura yenyu mapinda muchirongwa tinavo Sisi Gonyeti pano. Uyezve tanga tina Sisi Magi Magraza ndisozotova chiri panhare here. Na Miss Mhlanga varipota. Taura yenyu.
Ya, muri here Sisi Gonyeti.
Sisi Gonyeti, hameno muri kunzwa here?
Mifarao. Ya, ndikubvunza ndisana.
Taurisa Sisi Audrey, maka radio.
Pane vanyarikani vedu vari pari nhare. Mungadzikise mavolume yenyu here? Either radio yaSisi Gonyeti ya Mamhlanga. Turn down the volume.
Mangu muna hamuna radio.
Ya, but tichiunzwa feedback pane radio yemumwe munhu aripo parunhare.
Hello?
Yeah.
Yeah,
Aiwa maita basa Sisi Audrey, sorry nhare hadzisi kunyatsonzwika asi Gonyeti, Sisi Audrey vari kuti I'm a big fan. Zvokuti vafara chaizvo kukunzwa edu nene makwanisa kutaura navo asi nhare dzavo manje ndosiri kunyatsonzwika zvakanaka.
Tinotenda zvishuo.
Ehe, maita basa Sisi Audrey, musanete munopota muchiuya ipo pano paVOA Facebook page reshona kana muchida ndevele kana muchitaura ndevele muenda ikoko. Tinokuramba tichikurukura china chega chega. Tinokutendai. PJ, wanga uri kuda kuverenga mamessage abva kumafans, you can go ahead.
Pana Brian Lee Mukaka ari kuti unopfeka zvine hunhu Gonyeti. Well done. Udzidzise vamwe mapfekero anoitwa kana uchiuya pazere vanhu saipapapa. Pozoitawo Saino Tichapwanya ari kuti I feel proud of you, Gonyeti. Well done, guys. Munogona. Please, Gonyeti, up me. Namba dze WhatsApp namba abvaisa sekutaura kwandaita pekutanga kuti vese vari kutumira mamessages varibva vatumira ne WhatsApp namba yavo zvekuti varuda kuwana maskitsi iwaya. Pakozoitawo chiweshe Bonnet Bones ari kuti kuita zvinofadza vanhu ndokugona dani vanozonyepa kuti ndanzi tidanane hee tikazvikazoti basa sebasa vana hanzvadzi zvinova zvinofadza aisa zvekare nhamba dzake pakozoitawo Richard Moyo hanzi mundifonerewo ndinoda kukurudzira madzimai gonyeti nembiri yavo riri muSouth Africa nhamba dzangu idzo tobva vaisa zvekare nhamba I think mufundisi Moyo takambotaura nawo South Africa havanowanzokurudzira zvikuru madzimai mabasa emadzimai vanenge vachiita zvakanaka
aiwa ichokwadi mufundisi Moyo vakatonyora kakawanda
nekakawanda
vairamba vachiti ndifonerei asi kungotiwo nhasi seprogram yekuti vanhu vakawanda vangavada kupinda dzimwe nhara hadzisi kunyatsoita zvakanaka pari zvino asi tinotenda vese vakakwanisa kunge vachiisa maonero avo uyezve nekuramba vachikurudzira mabasa ari kuitwa nhasisi gonyeti nevamwe vavo vanoti hamaititi uyezve nasisi magi magirazi hanzi kuzoti sisi magi vachiripo here panhare apa
tiripo zvedu
haya tina kukukanganwa imbopindai mudariro mumbotisanangurira matimi makaenda kufilm school zvinofamba sei ipapapo
vanotora new students every year kaziva kuti I think yotanga muna March zvokuti vanhu vakatofanotora kudhara mastudents saka but vese anenge ada kuenda ari panovanowanikwa pakati peparirenyatwa nemedical school uri muna mazoro kana munhu achida kuenda ipapo unoendawo kunoitwa interview moendesa maapplication enyu ikoko hazvitombonetseba
asi muri kuona vamwe vechidiki vachida here kupinda mumitambo mabasa iwayo emitambo
tinombovaona tichimbosangane vamwe muhedhu mukufamba umu asine tavanosangane mumwe ndina gonyeti vaitobva kuchikoro zvikanzi tichida kuitawo zvamuita izvi tozoitawo sei saka varipo varoda kuzviitawo tisikana vanoti zvinotoitika nai
Muchidimbu kuti tichikuregedza henyu muchienda sisi magi zvii zvamungakurudzirawo vamwe vakateerera pari zvino pane mabasa achauya kubva kwamurimisa sisi magi gore rino ra 2017 akataura
2017
iro gore rino ra 2017 tinge dakuti tirambe tichipusha stand up comedy tine shungu dzokuti tichasvika kune nzvimbo dzakasiyana siyana tichiita iwo mutambo wekusekesa vanhu saka vanhu ndavaramba vakatarisira tinamatirawo kuti zviite nokweziva kuti chinhu chinonzi finansimbe chinopusha zvakawanda saka ndopatichenchedza tichibatanidze papapa tichiunganidzawo masponsa saka vanhu ndavaramba tichiramba tinewo patience pozvinzi mutambo wacho unoda vanhu vanenge vane patience zvimwe hazvingovhuri kekawani zvakadaro motomboshinga motomboshinga svika zvaita saka isu tichaitawo pedu tinoriva kuti mutange makatimirirawo muchitikurudzirawo patoburisa zvatoburisa tichipiwawo feedback yanga ichataurwa nasosigonyeti kuti tinotambira dzese constructive criticism tinenge tichida kuti tizive patinenge tichida kugadzirisa kuti tikasaudzwa zvinokanganisa apa tinoramba tingori panzvimbo one satoiza kuti tikure saka mukukura tinenge tichinzwa kuti taapapi saka 2017 tida kuita zvihombe hombe
aiwa tinotenda sisi magi kunge manga muinesu pano tomboenda kuna sisi gonyeti tanzwa kuna sisi magi kuti 2017 uyu makairongera chiimi sasisi gonyeti
hallo
pane mabasa amakaronga here pa 2017 panapa
hamuchabura achipisa manje manje
ari bhizi ibhizi yechaiyo chaiyo kwatiri tine national tour yestand up comedy yekuti tichafamba macities ese tichiita macomedy night and also tine like semadrama queens tine talk show yedu takatolauncha debut yacho musevale so tikuramba tichiipusha and also masif edu yavo tikuramba tichipusha 2017 it's really busy gore racho rona mabasa acho akawandisa
mambotauraimi kuti pane kwamunokwanisa kuwanikwa tipei ringave riri peji renyu kana kuti vanhu vangaone masikitsi enyu kupi
Okay. Page redu re Facebook rakanzi Bastop TV.
Mhm.
Yakango ndina pakanzi Bastop TV vanenge vakutokwanisa kuona ma videos edu ese even pa YouTube is Bastop TV. Then for my groups I think epa WhatsApp.
Mhm.
Amene kuti tsanenge pakufamba sekana vanenge vakutokwanisa ma numbers avo ku Facebook page. Ndinozotora from there kuva edza kuma WhatsApp group.
Aiwa pakanaka sigonyeti rambai makabata henyu ipapo timboenda kuna Sis PJ. PJ.
Yeah, regatingo gamchira hombe ngasiamukele abantu ababhalayo lapha ku Facebook live yetu lapha esi streama kona live. Pana to hanzi toto tai mati vavarira. Hanzi bus stop yakaoma anditi. Shikanzi nakuda chamisa Zimbas are stepping with these live shows. Varaidzo mdzenge akati watching. Hanzi gonyeti wakaoma anditi. Rozi, hanzi those three are funny. Ana Musananguro Mubaiwa, hanzi this is good entertainment and therapeutic as we are in a world of stresses and pressures, but these girls hanzi vanorerutsa ndima. I love it.
PJ rega nditorava sisipatiwe tokozile varikuti why shona sisipatiwe munogona kunyora ne language yamunoda kana muri kuda ndebele kana muri kuda chirungu munonyora ipapa pa hazvina kuti ndezveshona badzi tine vanotaura
ikuti katesifunze zama kuti sitole unkosazana uta Miss D who is also trending in Bulawayo as a stand-up comedian, but we couldn't get through to her numbers. She has got two numbers, but I couldn't get to. The producer says she cannot get through. I spoke to her earlier on, but we couldn't because of technical.
Yeah, you know, the lines to Zimbabwe. Actually, I'm very happy that we managed to get Gonyet and all the comedians that we had promoted, Mighty Two and Sis Margaret. But we'll go back to the live streamers. We have Lorene Magdalene. I know you're in New York, and you're saying, nice to see women going into previously uncharted territory. You go, girls. And then Atanasia Piri says, Gonyet, all the way. And don't forget, Gonyet, before you go, you've got an award coming up. Can you just talk about that quickly before we switch on to Miss Mplang?
Okay. Ndaka nominate for Outstanding Comedian. Ndaka fara kusingaite. You know, being the first woman in Zimbabwe to nominate for category iyoyi, chinhu chinofadza. Zvakuratidza manje kuti mabasa edu sevanhu kadzi akuonekwawo, akuappreciatewawo. Kozi kubva kuchitanga vari mechete chete vainominatwa uye vaihwina maawards iyawo. Saka hamheno rega timboona kuti gore rino zvichafamba sei, vachatiitirawo sei. But nomination iyoyo ino yakatondikwanira cause i step ahead mumukeria yangu.
Patakutombokukatai asi awardationonzi chii musati maenda nokuti nguva dzadyana. Vanoda kukuvhoterai vanokwanaika.
I category award yachinonzi Outstanding Comedian.
Ehe, yechinama.
Yechinama.
Okay, aiwa tinotenda tichazoisa ipapa pa Facebook page redu review shona nekundebele as well. Imi mukati pama details acho. We also welcome Jen Tandi Bailey. I know you're joining us and you have been watching with us a PJ.
Yeah, Mamhlanga. So kusela umzuzu owodwa nje kumbela ungwe 30 seconds kuphela. Usho ukuthi umkhuthazo banongayipha kwabasacathulayo. Abasemazweni. Miss Mhlanga must have dropped off.
And our time
is not on our side as well. Good. Yeah. So we just want to thank her for coming to the program and we couldn't get the other comedian that I spoke to earlier on, Miss D from Bulawayo.
Would like to thank Gonyeti. Thank you for having been here. Mighty T and Sisi Magi. Vema Girazi. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington. Join us again next week here on the Women's Roundtable. Good night.
And good night from me, Praxedes Jeremiah. Asbege tuba ilfana injalo. Yevigelizai. Skatisini.